chirongwa ichi chichaitwa mumatunhu ese munyika kutanga musi wa10 kusvika musi wa8 kukadzi kunyange hazvo vakuru vezaiki pamuzinda wecommission muHarare vange vasiri kudaira mafoni avo mukuru anoona nezvesarudzo mukomisheni iyi mudunhu remashonaland west vaaustin ndlovu vaudza studio 7 kuti chirongwa ichi chiri kuitwa chichitevedza nzvimbo dzine vanhu vakazopiwa zvitupa pachena nemahofisi emabharani mukuru wehurumende registrar general chirongwa cheblitz chadarika vandlovu vatiwo chirongwa ichi chiri kuitwa kugadzirisa zvichemo zvevaiva nevabereki vanobva kunze kwenyika avo vainge vasingabvumidzwe kuvhota vanoti zvichitevera mutongo wedare repamusoro vanhu ava vave kuzonyoreswa pasi pechirongwa chemopap icho chiri kutanga svondo rinouya muna mbudzi gore rapera dare repamusoro rakati vanhu ava kana kuti maalliance vanokwanisa kuvhota kana vakaburisa humbo hunoratidza kuti vabereki vavo vanobva kunyika dziri kuchamhembe kweafrica mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vaudza studio 7 kuti vanotambira chirongwa ichi nemufaro sezvo chichipa mukana kune vaya vakashaya mukana wekunyoresa pazvirongwa zvapfuura vamadhuku vanoti vanhu havafaniri kutambisa mikana yakadai sezvo ichivapa mikana wekuti vakuzokwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo
chichemo chatanga tagara tingori nacho isusu vemasangano akasimirira chekuti vakwanisa kuita mukana wekuti munhu wese anoda kurejista kuvhota arejiste kuvhota nekuti ndonyaya yagara iri yatingati outstanding saka chirongwa ichi tinozvitambira zvakanyanya tiri kutikurudzira vagari vemuzimbabwe vechidiki vese vari kunyika dzakaparadzana south africa uk and so forth kuti ndiwo mukana watawana wekutoya kutizorejista kuti tikwanise kunge tiriwo mapatisipenzi ekuti tigadzise nyika yedu mune ramangwana
mumwe mugari wemuHarare vamalvin mukudu atiwo zvakanaka kuti nguva yekunyoresa kuvhota iwedzerwe kuti vese vanokodzera kuvhota vaende kunonyoresa
kuwedzerwa kwemazuva ekunyoresa kuvhota kungangobatsira nekuda kwekuti mukatarisa kupiwa kwakaita mutongo wehigh court zvichiita maererano nevanonzi vabva kure vaya maalliance vakanga vatadza kurejista chinzi havana ugari wemuzimbabwe vanokwanisa kudi kuchiwanawo ugari wemuzimbabwe vachirejista nekuwedzerwa kwaita nguva iyi saka ndoona sekunge zvichabatsira
vanoona nezvesarudzo mubato remdc inotungamirwa navawalsh mimuve vahenry chimbiri vakurudzira vese vasina kunyoresa kuvhota kuti vashandise mukana wavari kupiwa nezek uyu mukuru muboka revechidiki mumdc inotungamirwa navamorgan tsvangirai mudunhu reHarare vadanford ngatsiore vati apa zeki yateerera zvichemo zvavo
And also, I think it's part of our reforms in this advocate. But I think we have to talk about China. I have to net. Myanmar's student media, but the cut is a cut. That should be. So, I think it's a good thing. We have to put it on my YouTube. So, I think it's a good thing. I think it's a good thing.
At now, Kwanza Kubata Vizanu PF, kuti tizwe divi ravo panyaya iyi vandlovu vati kunze kwemopap vanhu vanokwanisa kuramba vachinonyoresa kuvhota kunyange pari zvino kumahofisi avo ari mumatunhu ese munyika vezek vari kugadzira gwaro revavhoti idzva rebiometric voter register iro richashandiswa musarudzo dzegore rinouya uye izvi zvinotevera kubviswa kwebasa iri kubva kumahofisi aregistrar general ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangusha